wano pa advice kwenye Facebook wati wo watambu wasabu mizu ba kwenye pa Facebook kwe mwezi mitana tu asuwa kumbira kutiwe Facebook wawie ne policy ya kuti wanuano biswa sayi pa Facebook ya kuti wali kuti wa umuga pisa wa Trump ko uamwe ma dictators zara munyika dzese dzakasiyana siyana munhu waita se munhu wapisawo here saka hanzi ngakuye nenhike matano ma steps ari clear anoratidza kuti ko wanhu vanobviswa sei pa Facebook asi kwazvino watiwo wa Trump ngawa wasabvumidzwa pakuya ku Facebook
pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza wa Trump kuti vadzoke pa Facebook
iya ngekuti wa Trump hawana kuratidza kuti wachachinja here ngekuti wakuramba wachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira pa Facebook saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene munhu anotera mitemo saka hanzi ngekuti hawana kuratidza izvozvo saka hanzi ngavarambidzwewo kuwapa Facebook
hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuamerica
aiwa Facebook ka ionzi private property you know chinenge chitoro kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro umu ndiani asingauye ndiani vanhu vazhinji havazviziyo izvozvo ndekuti vanofunga kuti haa inzvimbo yekutambira vanhu munhu wega ega anogona aiwa Facebook hi private property pane munhu anomuridzi wayo ine muridzi wayo like kana mune mota imota yenyu hazvive kuti munhu yese ada kupinda mumota yavo maanopinda
pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvi
havakwaniseka kana ukaenda kunhi kumakotsika hawazobudirira ba ngekuti dare renzimhosva haringati pinza munhu mubhazi mako iwe usingadei ngekuti private property ka hongu anoti ane mararamiro ekutaura asi wefacebook wane mararamiro wekuchengeta zvinhu zvavo mapona saka makota achazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi panyaya iyoyo wefacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu watramba wasi munhu wokutanga kudzingwa kufacebook kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kufacebook